Mangwanani akanaka tereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 5/2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. America yawedzera negore zvirango zvakatemirwa vamwe vatungamiri vehurumende nemamwe makambani. VaGodfrey Senengamu vanodzingwa mubato reZanu PF. Semazuva ose, tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakawedzera negore zvirango zvakatemirwa vamwe vatungamiri vehurumende nemamwe makambani vachiti hurumende iri kukundikana kuremekedza kodzero dzevanhu nekuunza utongo hwejekerere. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau, vaTrump vanoti kubva zvakabviswa pachigaro nekushaya kwevaivia mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, hurumende yavaEmerson Mnangagwa haina zvayaita kuvandudza zvinhu munyika, asi kuti iri kutowedzera kumbunyikidza vanhu uye kuregedza mauto achiita madiro aGeorgina achipfuura vanhu mumigwagwa. Asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti vagara vazviona havo kuti ndizvo zvichaitika.
Zvinhu zvatagara tichiziva kuti ndo zvavachaita nechikonzero chekuti vari kuramba vachitaura kuti kune nyaya dzemahuman rights hurumende inofanira kunge ichiita mareforms epolitics nemaeconomic reforms. Saka hazvitishamisi kuti vaextenda hurumende yeamerica yaextenda masanctions nerimwe gore. Tiri kuziva kuti opposition yemuno iri kukurudzira kuti masanctions iwayaramba ari.
Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti zviri kuitwa neZimbabwe mazvokuda mavanga enyora.
Izvi zvaitwa nehurumende yeAmerica zvinhu zvisingatishamisi, nekuti ndo zvatange tagara tichitaura isu vekumovement for democratic change kuti tinofanirwa kuti tiite mareforms. Nyaya dzekugadzirisa governance yedu muZimbabwe inyaya dzakakosha chaizvo. Hadzina kukoshera nyika dzekunze, asi dzakakoshera nyaya dzezvizvarwa zvemuZimbabwe. Tikatarisa isu kurohwa, kushungurudzwa kunoitwa isu vebato rinopikisa, tikatarisa kurohwa nekushungurudzwa kunoitwa mabato akazvimirira macivil society organizations, tikatarisa kusungwa kuri kuita vanhu zuva nezuva tinenge tiri mumakoti takamira tichipa solidarity nevanhu vari kusungwa zuva nezuva, kodzero dzevana veZimbabwe, tikatarisa nyaya yesection 59 nyaya dzekuratidzira dzinova dzirimo mubumbiro redu reZimbabwe, zvese izvazvisi kutedzerwa. Nyaya dzemauto nekupinda kwavanoita munyaya dzepolitics. Nyaya dze1 August dzakaitika kurayiwa kwevanhu, tikatarisa zvezvakare 2019 January vanhu vakaurayiwa, hapana chakaitika. Kune makomishen akaiswa vana Motland Commission vakaita marecommendations, haana kuimplementwa.
Asi vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum vataura ikandishaya vanoti zvirango zviri kukanganisa vana veZimbabwe kwete vatungamiri venyika.
MaCitizens vakangofunga kuti pamwe tichashaya mari iZANU-PF kana kuti igovernment ivo maCitizens zvichavanakira. Now Citizens have realized kuti pakanzi paipai hurumende inofanira kushaya kana sendi, ndo kutotambura nenhamo yatakuwana iyi. Dai hurumende yakawana mari iyo taikwanisa kudya isu semaCitizens.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoti Zimbabwe inongofanira kuita zviri kudiwa.
Mazivira atinoita zvirango izvi vanhu vanoona nepakasiyana-siyana, asi zvizhinji maisirwo azvo zvazvo zvazvichinyanya ngezvinanganawo nevakuru vemuhurumende neavo vanenge vachidomwa kunzi havasi kunyatsofambisa zvinhu zvakanaka maringe nenyaya yekusatyora kodzero dzevanhu kana kuti kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka dai hurumende yanyanya kutarisa mukati mayo yaona kuti zvinhu zvinomboita kuti zvirango izvozvo zvinge zviripo, vakagadzirisa ipapo sekuti sekure vakagara chingoita makore esaya, vakagadzirisa ipapo zvirango izvi hazvitomborambi zviripo, zvinongoenda vakagadzirisa. Zviri kuita kuti kodzero dzevanhu dzityorwe, zviri kuitawo kuti ugariri hwevanhu munyika usafamba zvakanaka.
Zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri venyika 56 uye makambani 56 muna 2003 nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush. Gore rapera, America yakawedzerawo pavanhu vakatemerwa zvirango kurukota rezvevasori vaOwen Mudhancube uye vaiva mukuru wemauto vaAnselm Sanyatwe, ichivabomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzave kuti zvirango izvi hazvisisina basa uye zvagarisa pasina zvazvapindudza. Vanoti zviri nani kuti America itsvage dzimwe nzira dzekumanikidza hurumende yeZimbabwe kuti ibate vanhu nenyika zvakanaka, kwete kudzika zvirango. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti America ingadawo kuedza kushanda nedzimwe nyika muAfrica kuti Zimbabwe iite zvainotarisirwa kuita, zvikuru sei panyaya yokusimudzira kodzero dzevanhu, kuita sarudzo dzakachena nezvimwe.
Mabonero angu ndeokuti zvirango izvi hazvina basa rakanyanya kuvanhu vacho vanenge vakaitirwa zvirango izvozvo, nokuti tikatarisa isu kuti zvirango izvi zvachembera, hazvisi zvanhasi, zvinobvira mugore ra2000 ikokoko zvichingovapo. Saka zvaakukwanisa makore atingati isi makumi maviri zvisati zvanyanyo kubudisa zvinangwa zvacho zvazvakanangirwa kuti zviite, nokuti vacho ivavo vanonzi vari pazvirango ivavo havafaniri kufamba kuenda uku, havafaniri kuita mabhizinesi akatakati, vanhu vanoti vane mari dzavo kare. Saka munhu unonyanya kushungurudzika ndiye munhu uri pasi pasi uyu, ndiye unonyanya kushungurudzika. Kune vakaita mastudy akawanda vakaona kuti zvamasanction izvi hazvinyanyi kushanda, dai kwaikwanisa kuchinjwa atinoti mastrategy aya, kuchinja maitiro okusunga hurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kuchinja iite zvido zvenyika hombe dzakaita sana America neInternational Community, zvingava nani pamusoro pokuramba tichidzokorora chinhu chimwe chezvirango izvozvi izvi gore negore gore negore pasina chatinovona chinobetsera vanhu vapasi pasi vari kutambura.
Chii chingaitwa kuti Zimbabwe ipinde mugwara riri kutevedzerwa nenyika dzinochengetedza kodzero dzevanhu?
Chandinoona chinokwanisa kunge chichiitwa, chandinoona chinoitwa kune dzimwewo nyika dzine masimba adzo, inyaya dzokutaudzana navakuru vacho, kuya kwatinoti yatinoti tough talk iyeyi, yokuti inosanganisira dzimwe shamwari dzeZimbabwe dzacho idzodzo dzikataurira navo naana America kuti shamwari dzeZimbabwe idzodzo dzinogona kupindukira Zimbabwe kana kunyevera Zimbabwe, kunyevera hurumende yeZimbabwe kuti aiwa shamwari iti zvava kuita izvi zvasiyana negwara redisi vomusadhaki, zvasiyana negwara redisi vomuAfrican Union maAfrica rokuti tikwanise kubata vanhu zvakanaka. Ndiona sekuti zvinokwanisa kushanda kudarika masanctions aramba aripo kwamakore anosvika makumi maviri amakore.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka raive chidiki muZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vakadzingwa mubato iri zvichitevera chisungo chakabuda mumusangano wePolitbureau yebato riri kutonga iri muHarare neZuro. Mashoko aya akaziviswa kuvatori venhau vemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObed Mpofu mushure memusangano wePolitbureau uyu, vachiti vatsenengamu vakanga vadzingwa nemhosva yekusateerera bato. Vatsenengamo vanoti vanoshamiswa nedanho rekuvadzinga mubato pasina zvokumbovamisa pamberi pekomiti inoranga vanokanganisa zvisungo zvebato. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navatsenengamo.
Hongu ndagashira shoko ratsanangurwa nava Obeti Mpofu pavapedza politibhuro rekuti dare repolitibhuro ratenderana pasina kupokana kuti ini Tsenengamo Godfrey ndanga ndiri National Commissioner weYouth League ndidzinge mubato. Saka ndoshoko randagashira kunyange tsamba isati yauya pada inouya mangwana zvichienda mberi, asi shoko ravo rekungoti ndozvavatenderana chokwando randagashira.
Matambira sei danho iro riri ratorwa nebato rezanupf?
No, ndinogashira mukoma danho ratorwa neutungamiriri nekuti vaona zvakakodzera kuti vandibvise mumusangano nezvikonzero zvavanoziva iyo, kunyange ndisiri kuziva kuti mhosva yandakapara ndeyei, nekuti handina kumbobvira ndakaendeswa kudisciplinary hearing, handina kupiwa charge sheet, handina kupiwa prohibition order. Saka ndangodzingwa semadzingiro andakamboitwa muna 2016 ekuti ndakangosuspendwa muna 2015 pasina mazuva ndokubva ndaexpelliwa without a charge, without hearing, without anything. And izvozvo zvakare zvadzokorora mugore ra2020 kana vakuru vemusangano vaona muungwaru hwavo kuti no, danho ravatora ndiyo rinoita kuti musangano ukure uye ndiyo rinoita kuti matambudziko ari muzimbabwe akatarisana nevazhinji apere. Aiwa, ndinovashuvira rombo rakanaka padanho ravatora.
Saka munotarisira kuzopikisa here danho irori? Tichiona muri kuti imi hamuna kumbobvira mamiswa pamberi pekomiti inoranga vanenge vakanganisa musangano.
Handina wandingapikisira kwaari nekuti ivo vakuru vatora danho iri vachiziva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo. Nezuro ndandine tsamba yandakasvitsa kumutungamiriri wenyika ndichivaonesa kuti zviri kuitwa mumusangano hazvisi pamutemo, asi nhasi vapfuurira mberi vakaita zvavanga vari kuita. Tsamba iyoyo ndakaendesa imwe kuna Mai Muchunguri, sasa chigaro wemusangano vanoona nezvediscipline mupati, imwe ndikaendesa kuna vamatema danda vanoona nezvegwara repati, imwe ndikaendesa kuna vamangwana vanoona nezvemutemo mupati, ndichivaonesa kuti nhau yekuti tinongodzingwa haisi pamutemo. Bumbiro remutemo rakaiswepi? Taakudzoka here panguva yakudhara yekuti vanhu vaingoti kana vakangofunga kuti vanoda kudzinga munhu vongodzinga, asi vaenderera mberi vachidaro? Saka pari zvino kungave kupedza nguva mukoma kuti yanzounorira kuti ndiwanikwe ndichinotino ndinoapira, nekuti handina wari kunoapirira kwaari, nekuti wandinenge ndichipomera kuti ndiye andiparira mhosva ndiye zvakare wandiri kusvika ndichiwana pakaunda yemucharge office achida kugashira mhosva yangu. Saka handina wandinokwanisa kuturira zvangovapo ndizvozvo.
Remangwana renyu rakamira sei vatsenengamo? Tingati here maakusiya zvematongerwo enyika?
Ndinota kuti ndizivise kuti no, nemusi wechishanu ndichatora mukana wekutsanangura nevatapi venhau andingati ya press conference yangu yekutaura urongwa hwandaanahwo hwekuenda mberi, asi pamusoro pemamwe matanho achauya nhau yekurwisa uori handisi kuzomborega. Ticharamba tichitaura zvakaipa zviri kuitika, zviri kukanganisa nyika, zviri kuita kuti veruzhinji vashaye rugare, vashaye uraramu hwavanoshuvira munyika nekuda kwevanhu vari kuita mabasa eumbavha, ugororo neukopokopo.
Avo vange vari vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU-PF vaGodfrey Tsenengamo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano remubatanidzwa wemachechi reLutheran World Federation rinoti hurukuro dzinosanganisira zvizvarwa zvese zveZimbabwe ndidzo chete zvinogona kubatanidza vanhu munyika kuitira kuti muve nerunyararo. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, munyori mukuru musangano reLutheran World Federation, Reverend Martin Junge, vati munyika mukaita runyararo zvinoita kuti budiriro ive nyore. VaJunge vatiwo nhaurirano dzinoitwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika dzisina veruzhinji vanopinda madziri hadziunzi kuwirirana munyika.
Dialogue to be a true dialogue needs to involve kuti kuve nenhauri yano chaidzo, munhu wese anofanirwa kuvamo, kuti pasangoite vezvematongerwo enyika, kusanganisira vemasangano akazvimiririra nemunhu wese. Nhaurirano yakadai inoendesa nyika mberi. Pakaita kutaurirano kwakadai kunounza runyararo, runyararo rukavapo runounza budiriro.
Vajunge vatiwo pavasangana nhasi nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vavakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzinosanganisira zvizvarwa zvese zvenyika. Vajunge vatiwo nzara iri munyika iri kuwedzera kutambura kweveruzhinji, zvikuru vari kumaruwa. Vabatawo nyaya yezvirango vachiti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nemakambani zviri kukanganisawo vanhuwo zvavo. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere vati uori kwete zvirango zveupfumi ndihwo hwakonzera matambudziko ari munyika.
Ndinofunga ini kuti zvinokonzera zvakanyanya kutambura kwevanhu vemuZimbabwe inyaya dzeuori, inyaya dzekubirwa kunoitwa Zimbabwe nevanoitonga. Mukaona nyika yeZimbabwe ichiRhodesia yanga ine masanctions iwaya ariko, asi nyika yeRhodesia oro Zimbabwe iyoyo haina kudonhedzwa nezvirango zvanga zviripo. Yakatovakwa nekubudirira nekuda kwemasanctions anga aripo. Tikaona iye zvino pakaitwa hurumende mbatanidzwa, nyika yanga ine masanctions, asi nyika yakaramba ichitongwa uye ichibudirira zviri nani pari zvairi kuita iko zvino.
Apo vanga vari muZimbabwe, vajunge vakasangana nemasangano akawanda ayo anosanganisira Zimbabwe Council of Churches, Lutheran Development Services, Ecumenical Church Leaders Forum nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro penhengo dzeparamende dzeMDC Alliance dzakaramba kuti amai Grace Mugabe vatorerwe mamwe mapuraza avainawo. MuDaily News mune hurukuro yakaitwa nebepa nhau iri navaGodfrey Senengamu vachishora utongi hwavaEmerson Mnangagwa vachiti vatadza kuzadza kuzadzikisa zvavakavimbisa. MuDaily News mekare mutevedzeri womiriri weGermany muZimbabwe vari kushora uori muZimbabwe vachiti Zimbabwe inogona kumisa zvese izvi asi haisi kuita basa iri. Chronicle rinoti Grain Marketing Board kuBulawayo yambomisa basa mukuru wedipo yaro yeBelmont nevatevedzeri vake vana vachipomerwa mhosva yekutengesa hupfu pamusika mutema. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vadii zvenyu vasamarari veStudio 7? Ini ndini Mike ndiri kugoko. Ini pane chinhu chinohwani chinondikatira mabva ini pazvinhu zvese zvinoitika. Kuti kunyange iye vamutomutaurirewo mapurisa whenever panoitika zvinhu zvinenge zvakanangana nevanhu veMDC vakanganiswa nemapurisa ezanupiefu anoshaya zvekutaura sei. Asi kana kuri kuti pane nyaya yangoitwa imwe chete yevanhu vari ari munhu weMDC wakanganisa, haashayi chekutaura. Ini ndinoona sokuti izvozvo zvinoratidza kuti Zimbabwe pachayo ine gonye rakatopinda kumapurisa zvese nekumauto, nekuti havafani vachinge vaine pavakarerekera. Uye ivo vanhu havanoda kuenda kumba kwaJobusara nekwatendaibiti nekwaNelson Chamisa, vanoda kuenda kunotsvagei munhu ari kuuraya nyika, munhu wese tinomuziva. Kuti saka anhu handionini zvekuti kunhu kwatingadai totichitoti ngatiendei kumba kwemutungamiriri wenyika kwavaEmerson Mnangagwa, ndokwatingadai tototi tienda dai kuti vanhu vanodaro vanofunga.
Makadii vateereri veStudio 7 nemi vashamarari, ndinokuchungamidzai. Muri kutaura naDineo. Handichiti izvoni kune vatungamiriri ZANU-PF kana kuti vatungamiriri vezvematongerwo enyika vari kuti izvoni ndanzwa vachirumhanzwa apo vachiti izvoni masanction anofanira kuti abviswe nekuti zvavakaudzwa neamerica vari kuita haisi nhau yekuti vaite zvavakaudzwa neamerica asi nhau yekuti vaite zvinofanira kuitwa munyika vanhu vari kutosungwa MDC iri kurambidzwa kuita marali ikaita marali inosungwa makanzelazi ari kusungwa misi nenguva saka ndinototi masanction iwawo dai awedzerwa chose america haina chainoda kwatiri asi iripo vakutotibatsira ndava ndo ichitotipa chikafu chekuti tidye dai isingatide yaide isingatotiraramisi saka nditoripo pakutsigira kuti aiwa zvirango ngazviuye nemutsa tinozvitambira chaizvo because zviri kuuya kuvatungamiriri vanotonga nedemo vanotonga neudzvanyiriri ratenda hangu
ndinokukwasisai vashamarari vestudio 7 mese ndichiti muve nemufaro mukuru ndinokuteererai zvikuru muchitiudza nhau dzechokwadi nguva yakareba zvikuru asi pari zvino ndinoda kumboise muono wangu maererano nezviri kuitika muzimbabwe izvi zviri pachena kuti vamunangagwa havana kuvhotirwa nevana vezimbabwe nekuti vanoshandisa masoja vanoshandisa mapurisa vachitiponda apa tinenge tichidemonstrata nokusafara mabatire vanonga vachitiita ivo votiponda saka zvinonga zvichireva kuti ivo vanoda kuzosara vachitonga ani uyu mubvunzo wandinovapa isusu hatisi kutonga uye MDC haisi kutonga ivo ndo vari panyanga dai varegedze kuite zvinhu zvavanoita vaitawo zvinhu zvinomuno zvinoratidza kuti baba vari pamba kana vana vachichema ngandivanzwirewo tsitsi tiri muno musouth africa tiri kunetseka hatina kugara zvakanaka tinoda kundoshandirawo kunyika dzedu tinokumbira kuti vativhurire mabasa tishandowo tichibva tiri pamba sezvinoitwawo kunyika dzatiri kuno vanoshanda vachienda pamba pavo
mambuka seko pastudio 7 ini dzita ndinoitwa lesimati njanje ndiri kuno kusouth africa mukrobasdal ini ndiri kukashamadza kazvikuru nehurumende iri kuti iroda kukwidza nyaya yavajob scal yekuti kwaivaonwa vasina mhosva kuti irambe yakutotsiriridza kutoti vanzi vane mhosva kokutaura kuti munhu haumude imhosva here okay kana kuti zvinosungisa kuti uti purezidendi anofanira kubva mavhoti asati aitwa ngakutange kwasungwa vachiwenga kusungwa navo vamunangagwa handi vakabvisa vamugabe ava vakaita kutovabvisa kwete zvevajob scal vakangotaura kungotaura chete pasina kana action yavakaita inoratidza kuti vanoda kubvisa purezidendi vakangotaura ava vakatobvisa ava vanochiwenga ava vakaita kutobvisa mugabe street 99 zvenharo saka ngavatange vasungwa ivavo koseku vofunga were vanhu ava vanoda kurambirira vakaomerera nyaya imwe ivo vachiziva kuti navo futi vavakapedza kutoita nyaya iyoyo futi ngavasungwewo kutanga
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri ipfungwa dzevatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga madzimai nevasikana sei kunyarara nemusi wesvondo kurume 8 izuva rekucherechedza madzimai rewomen's day tipei pfungwa dzenyu tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mapurisa eFBI asunga umwe muturikiri wemauto eAmerica vachimupomera mhosva yokupa ruzivo rwakakosha kusangana rinopfurukidza mwero rekuLebanon reHezbollah. Mariam Taha Thompson ane makore makumi matanhatu nerimwe akasungwa svondo rakapera panzvimbo yemauto eAmerica isina kutaurwa. Nyika dzomubatanidzo wawe European Union dzavhara muganhu weGreece neTurkey dzichipomera Turkey mhosva yekurega vapoteri vachipinda munyika dzeEurope. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Rita Nyamupinga, vesangano reFemale Prisoner Support Trust, iro rinorwira kodzero dzemadzimai vari mumajeri, vawana ruremekedzo rwe2020 International Women of Courage Award kubva kubazi reUnited States State Department muWashington DC. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nyamupinga vanoti vanga vasiri kutomboziva kuti vange vachawana ruremekedzo urwu, uye vakafadzwa nekuti vakacherechedzwa pamwe nemadzimai gumi nerimwe vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Mubairo uyu wakambowanikwa naamai Jenny Williams, muzvare Justina Mukoko namuzvare Beatrice Mutetwa. Dr. Nyamupinga vanoti mabasa avari kubata pasi pesangano ravo anoda ushingi, uye vafara kuti kune vamwewo vanga vachiona mabasa avari kuita kumusha.
Nhasi ndiri kunzwa kufara, ndiri kutoita manyukunyuku chaiwo. Izvi handina kumbobva ndakamborota kuti ndichasvika ndigopiwa ruremekedzo runotyisa rwakadai. Ruremekedzo urwu haruwanzowanikwa, vashoma vanorwana.
Vachitaura pachiitiko ichi, munyori mukuru mubazi reState Department vaMichael Pompeo vakati mabasa akabatwa nemadzimai gumi nemaviri ava vakawana rucherechedzo anoyemurika uye anoda ushingi. VaPompei vakati zvirongwa zvakadai zvakakosha sezvo zvichipa madzimai mukana wokuti vaite mabasa ekurwira kodzero dzevamwe pasi rose neushingi.
The women are enjoying the freedom of trying, failing, and succeeding in greater numbers in many, many corners of the world.
Chekutanga, madzimai varikuwana mukana wekuedza kuita zvakawanda, vamwe vachibudirira, vamwe vasingabudirire, asi varikuita izvi muwandu. Chechipiri, madzimai havachada kungove vanhu vanotaurwa nezvavo chete, asi vanhu vanowaniswa mukana wekuva vatungamiri mumabhizimusi emunharaunda dzavanogara. Chekupedzesera, pasi rose rinoda madzimai vanozvininipisa nekushinga. Nhasi madzimai vese vari pano vari kuzviita izvi.
Vachitaura pachiitiko ichi, mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vakati vanofadzwa nemabasa ekurwira kodzero dzevanhu ari kuitwa nemadzimai neushingi pasi rose. Vakati zvakare kubvira pavakatanga kusangana nemadzimai anenge asarudzwa nekucherechedzwa kwemakore mana apfuura, vanoramba vachisangana nemadzimai vari kuita mabasa anoyemurika pasi rose. Kunyangwe hazvo vamwe vacho vanoita mabasa aya vachisangana nekushungurudzwa, asi vachiramba vachiita mabasa aya.
It is an honor to be here again to celebrate these inspiring women and the incredible impacts they are making through the work.
Ndiri kufara kunga ndiri pano nhasi uno kuti ticherechedze mabasa ehushingi ari kuitwa nemadzimai pasi rose. Chiitiko ichi ndechechina kubva ndakatanga basa rangu samai venyika yeAmerica. Ndinoyemura mabasa ari kuitwa nemadzimai ese vari pano. Vazhinji vanotarisana nekushungurudzwa, asi vanoramba vachiita mabasa avo nehushingi ekurwira kodzero dzevamwe.
Dr. Nyamupinga vanoti vakatanga kuita mabasa ekurwira kodzero dzevanhu makore makumi matatu neshanu apfuura. Mamwe mabasa avanobata ndeekugara pabhodhi remasangano anoti Women's Coalition of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, Women Academy on Political Leadership Excellence, and Women and AIDS Support Network. Nyaya iyi maipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. America yawedzera negore zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende nemamwe makambani. VaGodfrey Tsenengamu vanodzingwa mubato reZANU-PF. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.